Ngezi Platinum Stars ndiyo yave panhongonya pemakundano eCastle Lager Premier Soccer League. Zvichitevera kurova kwavakaita Dynamos 2-0 muBaobab Stadium nemugovera. Mondoro Ngezi yave nemapoints makumi matanhatu yakaenzana neFC Platinum asi madamburo apinda panyanga nemhaka yekukanda zvibodzwa zvakawandisa kudarika kugona kunenge kudada. FC Platinum iyo yanga iri pamusoro yadzikira mushure mekuita mangange 0-0 neHarare City. Kwatambwa mitambo makumi matatu zvikwata zvina zviri pamusoro soro petafura ndeizvi. Ngezi Platinum Stars 60 points, FC Platinum 60 points, Dynamos 58 points, Chicken Inn 56 points. Muteveri we Black Rhinos vaJapet Mombera vanoti mukombe wakananga kumondoro Ngezi kana kuzvishavane.
Pakaipa because mangezi Ngezi ma FC Platinum ibo pakaipa bora asi Dynamos devane mukana imedzi asi ndikuondera FC Platinum nengezi Platinum pane wane chatora
asi mumwe muteveri wechikwata cheDynamos Muzare Precious Mutandwa vanoti kunyange hazvo zvinhu zvisina kuvafambira zvakanaka mukushanya kwavo kuBaobab, Dimbare ichirimo mhondo yekutora mukombe uyu.
Ii nezvandanga ndakatarisira ka hazvisirizvo bati tichirimo hedu muresi ndinovimba kuti mukombe uyu ndewedu.
Kunyange hazvo vakawanda vari kunongedzera Ngezi Platinum Stars, FC Platinum neDynamos sekunge ndidzo dzichatora mukombe uyu. Chicken Inn iyo yakanoita 0-0 neZPC Kariba ine mukanawo zvekare sezvo yakangosiyiwa nemapoints mana chete nezvikwata zviri pamusoro-soro. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Highlanders 2 Black Rhinos 0, Cholocho Pirates 2 Bat Rovers 1, Capes United 1 Wange 1, Shabani Mine 1 Triangle 1, Yada 0 How Mine 1, Blower City 1 Chapungu 3. Totarisa makundano English Premier League. Chikwata chiri kutungamira makwikwi aya Chemen City chiri kufamba nebhora zvakasimba mushure mekushanya West Brom ndokunokunda 3-2. Man City yapinda mapoints makumi maviri nemasere mashanu pamusoro peMan U iyo yakarova Tottenham 1-0 pamusha payo nemugovera. Asi Tottenham yaramba iri pachinhano chechitatu point imwe chete pamusoro peChelsea neArsenal idzo dzakakundawo zvekare mumitambo yadzo. Chelsea yakanorova Bournemouth 1-0 panguva iyo Arsenal yakarova Swansea 2-1. Liverpool yakadambura Huddersfield 3-0. Mimwe mitambo yakafamba seizvi: Leicester 2 Everton 0, Brighton 1 Southampton 1, Crystal Palace 2 West Ham 2, Watford 0 Stoke 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.